Mangwanani akanaka vatereri nguva dzava 6. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina kurume 8, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mai Mugabe naanazvawo nhamwe vane kodzero yavo yekufoma mapolitical party, vane kodzero yavo yekuofoza zano. Ndiyo dhemokrasi iyo, saka vamunangagwa vafanira zvokuti nyika yedu inyika yamambo monaki isingakriticizwi, isingakwanisi kuongororwa vanhu havana kodzero dzavo.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanogona kutorerwa matano vakapinda munyaya dzezvematongerwo enyika zvakare nekukonzera kusagadzikana munyika.
Ini handina kubuda pachena kuti ndokuenzindo dzavamangoma. Ndakaudza vanhu vekodi kuti isusu tiri maprinciples takatasara 5. Ngatiratidzei nyika zvatiri kuita ofa. Pakati pedu nyika inogona kuzoti vamangoma ya vakagona kusarudza, kana kuti vanogona kuti vadhavengwa.
Mubatanidzwa wemapato anopikisa wekodi wotarisana nematambudziko makukutu mushure mekunge mamwe mapato maviri ati ave kubuda.
Tikatapinda muutungamiriri tichipawo mazano, tichipawo zvinodiwa nemadzimai, mudzimai haabudirire.
Zimbabwe yobatana nemamwe madzimai pasi rose mukucherechedza zuva remadzimai kana kuti International Women's Day. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika varizve mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kushishikana zvikuru nemashoko ekuti vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vane chekuita nebato rinopikisa reNational Patriotic Front iro riri kutungamirwa navaAmbrose Mutiniri parizvino. Vakatiwo vari kusora vaMugabe kuona zvavari kuronga votora matano akakodzera kana zvaonekwa kuti vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika. VaMnangagwa vakataura mashoko aya muHarare pamusangano wevechidiki vebato ravo neZuro. Bato reNational People's Front kana kuti NPF iri rakanyoreswa kuva bato rinokwikwidza musarudzo kuZEC nemusi wechipiri. Vamwe vari mubato iri vanosanganisira vaive muchikwata chinonzi G40 chakadzingwa muZANU-PF muna Mbudzi apo Mauto akabatana nevanhu kumanikidza vaMugabe kuti vasiye basa. Bato reNPF iri riri kutarisirwa kuparurwa vhiki rinouya. Mukuru wesangano revechidiki muZANU-PF vapupura itogarepi vanoti vechidiki vebato iri vachaguma votadza kuremekedza vaMugabe nenyaya yekuda kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Mashoko aya ari kuuya paine mashoko ekuti Mauto ainge atora vamwe vashandi vekumba kwavaMugabe kuBlue Roof kuBorodale akaenda kunovabvunzurudza kune mumwe muzinda weMauto muHarare. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti amai Grace Mugabe vave kutya kugara pamba pavo mushure mekutorwa kwevashandi vavo avo vaibvunzwa kuti muzvinafundo Jonathan Moyo navakasukuwere varipi. Hatingakwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kana mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg Dr. Pedzai Ruhanya.
Aiwa, chokutanga ndechekuti vaMnangagwa havafani kuva nedambudziko rokuti pane political party opposition yafomewa, because maZimbabwezi ane kodzero pamutemo yokufoma mapolitical parties avo avano avanoda. Plus vaMnangagwa semunhu mukuru anofanira kuunderstanda futi kuti zvimwe zvinhu zvinenge zvichinzi zvaitwa navaMugabe zvaakunetsa, nokuti vaMugabe vane makore 94 ka munhu ava mukuru kusvika pavakabva muna 2017. For the past 5 years pane umbowo hwokuti zvimwe zvinhu zvaanga zvaakuitwa zvichinzi zvichiitwa navaMugabe havasivo vanga vakuita, nokuti vakura vamutana. Saka vamuna angagwa vanofana kunzwisisa nevanhu kuti vamugadzi vanenge vati vomunhu akaketiwa nomukadzi wacho. Munhu ari kuita zvinhu zvizvi zvizhinji mukadzi wacho nevazukuru vacho vanazhwavo. Vati zvakadaro futi mukadzi wacho vamai Mugabe naanazhwavo nevamwe vane kodzero yavo yekufoma mapolitical party, vane kodzero yavo yekuopoza ZANU. Ndiyo dhemokrasi iyo. Saka vamunangagwa vafanoita zvokuti nyika yedu inyika yamambo monaki isingakritisaizwi, isingakwanisi kuongororwa vana vana kodzero dzavo. Kuti zvinyaya zvokunangana navamugabe, vamugabe munoti vachaenda kupi? Vanofanira kuti vanzwisisa kuti vamugabe vakura.
Asi iro bato reNPF iri ringakonzere matambudziko here kuZANU PF varwanyi?
Rinokwanisa kukonzera matambudziko kuZANU nenyaya yekuti rine vanhu vari muZANU vakati wandei, endizve nenyaya yekuti mabvisirwo acho akati kwavamugadzi hatisati taziva kuti matunhu avo avanga vagara vachidiwa mugadzi vakafanana nemashonaland provinces zvinorevei mumusangano weZANU. Plus tinoziva kuti the social base kana kuti kumusha kweZANU kwayanga yakadzikamidzi katarira maoutcome eelections e2000 chaiyo ita pa2008 ZANU payakapotsa yaryiwa neMDC. Maprovinces emashonaland central, mashonaland west nemashonaland east ndo akanyanya kusara akabatana neZANU kusanganisira une Midlands. ZANU itosara ine some seats. Saka inokwanisa kukonzeresa nekuti hatisati taziva kuti zvorevei vanhu vemashonaland provinces ndevamwe vakati wandei munyika vanga vachida vamugabe zvakanyanya zviyazvi kubvirwa kwavakaitwawo. MuZANU noti musangano mavo zvinorevei kuti patinoenda pamaelection kunokwanisa kune vanhu vakatotsamwa kuti mudhara wavo akadzisirwa yemuZANU noti munyika. Saka zvinokwanisa kukanganisa ZANU patinoenda paelection kuti vhoti yeZANU inokwanisa kuva divided. Vanokwanisa kuti vanhu kwavachitodyiwa maelection mambe. Election iwaya 2018 akatwa pasina chitsotsi, pasina zvokubiridzira. ZANU inokwanisa kudyiwa maelection iwaya. But ZANU iri kuronga mukatarira nongamanzwa vati kune delegation yekurussia yauya muZimbabwe inotungamirwa naLavrov inonzi iri kuda kuita nezvemining kunana Dawendel nekugreat dike. Chinhu chikuru chiri ipapa ingozi nyaya yemining. Yes, mining vari kuuya kuzopuwa mining concession but vachanzi miriteni muchaunza chii. So marussians inoita basa rekuinterfere maelections omunyika dzakawanda wanda kusanganisa neamerica. So marussians zvaanokwanisa kunge achiita kugadzirisa kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzichabiridzirwa sei kana kuti vachaita kuti ZANU ihwine sei zvechitsotsi.
Mubvunzo wekupedzisira, ko iwo mashoko ekuti vamwe vashandi vavamugabe kublue roof uko vakambobvunzurudzwa nevechiuto kana kuti vaive military intelligence munoaonawo sei?
Zvinhu zvakashata hatingatarisiri izvizvo. Munoenda kundobvunzurudza vanhu vashandi vekumba kwavamugabe nenyaya iyi vanhu havabvumirwe here kuita vamugabe havana mhosva yavaita. Ndechi chikuru chatinofanira kuona ipapo chinofanira kuzikanwa vamunangagwa kuti haisi mhosva kuti vamugabe vasapota iri opposition political party. Zvinhu zvinofanira kuti vanhu kwazviri normal zvinhu zviri wrong but dambudziko rataita nderekuti vakomana ava vanofunga kuti havafaniri kuopozwa, vakomana ava vanofunga kuti havafaniri kuongororwa. But pamusoro pazvo nyaya yemauto kubva vamugabe ndo vakagadzira ndo imwe dambudziko rakaitwa navamugabe nekuti nyaya yemauto kupindira munyaya dzepolitics chinhu chisingafanikiri chiripo. Ende tinotonzwa ari kunana Chinhoi tachinzwa pastudio seri kunana Chinhoi vari vatotanga kutizira vanhu vachiti maindivei mumusangano wakaitwa neMDC. But tinoziva kuti vakomana veanu vakatodeployiwa across the country vanoita basa ravo rokutisidzira vanhu, vanoita basa ravo recampaign ende ndo vachashandiswa nehurumende yeZANU kukanganisa nokubira sarudzo kana kuita kuti sarudzo dzisaitwa zvakanaka. Saka maitiro eanu iwaya emilitary anofanira kuongororwa zvakasimba nevanhu veopozeni vakasai kuongorora maitiro eanu kuti roo yeanu iri papi panyaya dzekutisidzira vanhu, panyaya dzekurwa namaelection nenyaya dzedvri iyeyi kuti anenge ane software yacho nesevha ndiani. Sarudzo dzomuZimbabwe dzatinoita mugore rino dzinokwanisa kunge dziri sarudzo dzichabirisirwa zvisati zvamboonekwa pasi rino.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachiita zidzo zvepamusoro-soro paUniversity of Johannesburg, Dr. Pedzisa Ruhanya, vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Zvichakadaro, vamunangagwa, mangwanani ano, vari kutarisirwa kuita musangano negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika muRussia, vaSergei Lavrov, avakapinda munyika nezuro manheru. Vamunangagwa vanonzi vachapiwa mashoko akakosha kubva kumutungamiri wenyika yeRussia, vaVladimir Putin. VaLavrov vari kushanyira nyika dzakaita seAngola, Namibia, Mozambique neEthiopia. Rwendo urwo ruri kuuya apo munyori munyaya dzezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaRex Tillerson, vari kushanyirawo dzimwe nyika dzemuAfrica. VaTillerson vari kushanyira nyika dzinoti Chad, Djibouti, Ethiopia, Kenya neNigeria. Mubatanidzwa wemapato anopikisa weCoalition of Democrats kana kuti CORD unonzi watarisana nekuparara zvichitevera kubuda zvakare mumubatanidzwa uyu kwemamwe mapato maviri anga ari nhengo achipomera vachamirira CORD musarudzo dzemutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weRenewal Democrats of Zimbabwe vaElton Mangoma mhosva yekushaya gwara rekutungamira mubatanidzwa uyu. Mutungamiri werimwe remabato akabuda muCORD Resim First, Dr. Max Oshumba, vanoti vakabuda mubatanidzwa uyu nekuti vaMangoma vakange voshanda nevamwe mubato ravo nerweSeri. VaShumba vanoti vakatonyorera kuCORD vachizivisa nezvedanho ravo rekubva mubatanidzwa uyu. Rimwe bato rinonzi rakabudawo svondo rino mubatanidzwa uyu ndere Progressive Democrats of Zimbabwe rinotungamirwa namuzvare Barbara Nyagomo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata Dr. Shumba.
VaMangoma vakatanga kusenza nevanhu vanga vari mubato vamwe vabva mubato medu kuti inini ndichibva vawane vanhu vanozobuda munhau vachitaura kuti aiwa VaMangoma ndiwo purezidhendi weCORD. Izvi zvakanga zvateera mushure mekuti ini handina kubuda pachena kuti ndokwendoza VaMangoma. Ndakaudza vanhu veCORD kuti isusu tiri maprincipals takatasara 5. Ngatiratidzei nyika zvatiri kuita offer. Pakati pedu nyika inogona kuzova kuti VaMangoma ya makagona kusarudza kana kuti vanogona kuti vadhavengwa kana kuti vaShumba kana vaNyagomo. Saka inini kusaendoza VaMangoma zvakaita kuti vaichitanga kuda kutanga nyonga-nyonga mubato redu izvo vatataiwa. Isusu takatarisa nekuda kubatsira vanhu venyika uye bato redu reZim First bato rinoti nyika vanhu vanhu ndonyika avatiyiliswe ndizvo navanhu rinogona kumira riri rega ndokubva tabuda.
Tiri kunzwawo mashoko ekuti imi makatsutsumwa nenyaya yekuti chigaro chekutungamira CORD kana chekumirira CORD pamakwikwi emutungamiri wenyika chakaenda kuna VaMangoma, imama akatarisira chigaro ichocho. Ichokwadi here?
Aiwa, hazisi chokwadi. VaMangoma pavakapuwa chigaro ichi takaedza kusenza navo, hatina kupikisa ende hapana kana mbadzakati aiwa dandirini ndaita. Pakaita kusarudzwa indakaisawo zita rangu muyet, asi sezvo ndakandisipo VaMangoma vanga varipo ndo vakakudza tikavati makorokoto. Hapana kana kurwisana kwekuti iti kurwisana zvinzvimbo. Vanoirangarira vanozviziva kuti inini pachezvangu kutadza kuendoza VaMangoma hazvina kutanga kukoti. Muna 2013 VaMangoma pavakada kuita meya weHarare ndakamira nguva iyoyo ndiri mubato reMTCT ndikati aiwa VaMangoma pavaibata mari havana kutifambisa zvakanaka. Ndikavapa marecords vakawithdraw candidacy yeumeya. Pari zvino kukoti nyaya ndiyo ndiyo. CORD yaigona kunge iine better leader kunze kwaVaMangoma. Saka hazvinei nekuti VaMangoma neni tachida kupisa chigaro, aiwa haasi mashoko echokwadi.
Saka mati mazivisa here iwo mubatanidzwa weCORD zviri pamutemo kuti mabuda?
Ye, takavazivisa musi wa3 March. Tsamba yacho tichakupai, ndichakuisai muemail ndokupewo mugare minayo. Takavazivisa officially tikavataura chikonzero chedu chekuti manga muine interference nemaprincipal amuCORD mubato redu ndozvakaita kuti tinyunyute. Ndo chikonzero chedu isu chatakaita kuti bude. Chikonzero chedu hachisi chechigaro, aiwa. Zvaiitwa zvekuti ivo vanenge vachitaurira information kune vanhu vanenge vari mukampeini medu havachataurira isusu vakuru. Tangoona havaa kusouth Africa VaMangoma havana kumbotiudza kuti vari kuenda kusouth Africa. Kana paine ari kuvapa mari yekuti yeCORD hatizombozviziva. Saka atingaite mbatanidzwa kadaro. Hakuna utungamiri wakadaro usina transparency.
Avo vanga vari mutungamiri webato ReZimFest, Dr. Maxwell Zebshumba, vari parunare muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Madzimai echidiki ari munyaya dzezvematongerwo enyika anoti musarudzo dzegore rino achange achirwirawo zvigaro zvikuru sei zvakachengeterwa madzimai mumbere remitemo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Madzimai echidiki aya anoti pamusoro pekusaenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, madzimai echidiki anowedzerawo kudzvinyirirwa nekuda kwezera ravo. Mukuru wesangano rakazvimiririra #SheVote2018 rinorwira kuti madzimai echidiki vapindewo muzvigaro zveutungamiriri. Mozvare Maureen Kademaunga vati zvinosuwisa kuti kunyange vechidiki varivo vakawanda munyika havasi muzvigaro zveutungamiriri.
Kwayakaelect for 2013 parliament, only 4 out of the 60 were young women who are past makore 35. Asi tikada kunochitarisa manje panyaya population, panonzi 65% plus are people below the age of 35. Pa 65% plus iyoyo madzimai echidiki anoconstitute 52%. Kureva kuti kana tichingotarisa zvidimbu zvidimbu zvepopulation nemademographics, tinoona kuti isusu madzimai echidiki vane wand asi representation yavo muparliament haiko.
Mozvare Kademaunga vati pasarudzo dzegore rino vari kuda kuti vemapato vaenzanise mikana pakati pemadzimai echikuru nevechidiki, kunyanya kwakatariswa zvigaro 60 zvinochengeterwa madzimai mubumbiro.
Pama 66 iwayo mapolitical parties anofanira kugara pasi vachibvumirana kuti vachazvifambisa sei kuitira kuti vanhu vavo vanoenda kuparliament vanenge vakakuta half half vechikuru nevechidiki.
Muzvaye Cecilia Chimbiri vari kubato reMDC inotungamirwa navaWashman Ncube vati vari kuzogara pasi nevatungamiriri vemapata avo kusanganisira boka remadzimai reWomen's Assembly kuti varatidze kuti vechidiki vava kudawo zvigaro.
Zvatinofanira kuita kuenda kunogara pasi nemaWomen's Assembly emapati edu nevatungamiriri vemapati edu tovataurira nekuvatsanangurira kuti isusu yanguva yekuti muchitungamidza hatingarambe tinzi tiri vatungamiri vemangwana.
Mumwewo vechidiki ari mubato reNational People's Party Muzvare Sibono Kuhle Pulungu vatsigirawo vakati madzimai echikuru anofanirwawo kuchipa mikana kumadzimai echidiki. Muzvare Pulungu vatiwo havachadi kuramba vachishandiswa kukwidziridza vamwe ivo vachingosara nguva nenguva.
Hazvitimekere sensu kuti ana mama vedu varoda kuramba vachimhanya nechinhu isusu tisipo, at the same time vachida kuti isusu semadzimai echidiki tivasapote.
Vemapato ezvematongerwo enyika vazhinji havasati vabudisa hwaro hwesarudzo pamwe nekuratidza kuti nhengo dzichakwikwidza dzinenge dzakamira sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mwaka wekutengesa fodya gore rino unotanga banga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe richiti varimi vanenge vatengesa fodya vachange vachikwanisa kutora madora mazana matatu pamabhanga anenge ari pamisika yefodya. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Muchiziviso chavaburisa nhasi, gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vati bhanga ravo rawedzera mari yemubayiro wevarimi vanenge vatengesa fodya kana kuti export incentive kubva pa5 kusvika pa12.5%. VaMangudya vativo vawedzera mari yekubatsira varimi vefodya pasi peTobacco Finance Facility kubva pamamiriyoni 20 emadhora kusvika pamamiriyoni 11. Vati tariro yavo ndeyekuti varimi vefodya vawane mbeu, fertilizer nemishonga zvine mitengo iri nani. Mumwe murimi wefodya wekukaroiva Julius Baya vaudza Studio 7 kuti vanofara chose nedano reRBZ rekubatsira varimi kuti varime fodya yakawanda.
Tirikufara nekutambira nemufaro zvaitwa nagavhena kuwedzera mari kubva pa5% kuenda pa12% incentive yematobacco farmers. Inyaya inofadza zvikuru.
Asi vati havasi kufara nemari ichange ichipiwa varimi pamabhangi pamusika yefodya vachiti vanenge vachida mari yakawanda yekubhadhara zvakasiyana siyana.
Vamwe vedu havasati vanyanyojaira kushandisa yatingati plastic money pachirungu, vachiri kuda kunge vaine
zvichakadai mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mukambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwefodya yeTobacco Industries Marketing Board IMB vaishewu nesumoyo vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo pakamboita chirwere chepotato virus nemvura yakawandisa vanotarisira gohwo rakanaka chose. Vamwe vanoti varimi vatanga kunyoresa kuti vatengese fodya yavo.
Musika wefodya uri kuvhura musi wa 21 March uri msika weku auction weku contract unozovura ramangwana acho unenge ri 22 March. Chikonzero chiri chokuti tinenge tichida kuti tinge tine price matrix index yekuti average price yeku auction determines the lowest price per grade yekuti yeku contract.
Pane misika mitatu yefodya inotiboka TSF nePremier, uyewo kune mamwe makambani makumi maviri nematatu achange achitenga fodya akazvimirira. Vamwe vanoti gore rino pane mamwe makambani achange achitenga fodya kunze kweHarare senzira yekuderedza uwandu hwevanhu vanouya kuzotengesa fodya kuHarare.
Mwaka uno tine Zimbabwe Leaf Tobacco ichange ichitengera kufodya yayo kwaRusape. Toita Mashonaland Tobacco Company ichange ichitengera fodya yayo kuMvurwe neKaroi. Iya zvire kuti vatengi muHarare vanotenga futi muHarare asi vaka decentralize vari kutengera fodya kunze kweHarare. Izvo tinotarisira kuti zvichaderedza kuwandu hwavanhu vachavenge vachiuya nefodya yavo kuzotengesa kumusika iri muHarare.
Vamwe vati uwandu hwevarimi vari kurima fodya munyika huri kukwira zvakanyanya, uye gore rino hwasimuka kubva pazviuru makumi masere nezviviri gore rapfuura kusvika pazviuru zana negumi nezvisere gore rino. Fodya inounza mari yakawanda munyika gore rega rega, zvekuti kutanga kwemwaka wekutengeswa kwayo kunotarisirwa kuderedza matambudziko ekushayikwa kwemari munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitiudza pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kuNigeria.
Mumiriri weAmerica muNigeria vaStuart Symington vakange vari umwe vevakaungana nevakuru vakuru mune zvematongerwo enyika vekuNigeria pamwe chete nemukuru weInternational Republican Institute vaDaniel Twining kuparura chirongwa chitsva chinotsigirwa neUnited States Agency for International Development chokubatsira mapoka ezvematongerwo enyika munyaya dzokutonga zvakanaka. Chirongwa ichi chichashandisa mari inoita mamiriyoni mashanu nechikamu mumakore matatu, uye chichange chichifambiswa nesangano reResponsive Political Party Program. Chichabatsira kuti vanhu vataurisane zvakanaka munyaya dzezvematongerwo enyika nokugadzirira sarudzo dziri kuuya kuti dziitwe murunyararo. Chirongwa ichi chichabatsirawo kuti mapato achakwikwidza musarudzo amirire vanhu zvakanaka, uye kuti agone kushanda nehurumende zvakanaka. Pamusoro pezvo, chirongwa ichi chinotarisirwa kubatsira kuti mapato ezvematongerwo enyika agidzane nevatsigiri vavo kubatsira kuti vatungamiri vemapato vataurirane zvakanaka, uye kukurudzira kuti veruzhinji vakurudzirwe kutaura nokuitawo zvavanofunga munyaya dzezvematongerwo enyika. Chirongwa cheResponsive Political Party Program chichabatsirawo mukuparidzira mashoko erunyararo nekusaita zvemhirizhonga. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica, maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Apo pasi rose riri kurangarira zuva remadzimai kana kuti International Women's Day, gurukota rinoona nezvemadzimai nevechidiki amai Sembiso Nyoni vanoti madzimai vanhu vakakosha muupenyu. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Amai Nyoni vataura mashoko aya vachicherechedza zuva remadzimai reInternational Women's Day, iro rinopemberwa pasi rose nomusi wa8 kurume. Vati Mwari vakapa munhukadzi masimba anodadisa zvikuru, sezvo mudzimai ari iye ari pamberi mukurera mhuri pasi rose. Mukuru webazi remadzimai amai Tekla Madziwa vanoti madzimai anofanirwa kupindawo muhutungamiri kuitira kuti madzimai akwanisewo kupa mazano anoita kuti asimudzirwewo muzvose zvavanoita upenyu wavo.
Ngindira redu regorerino riri kuti kushandura upenyu wemunhu kadzi zvichibva kumupa zviro zvinobatika zvinopa chouviri zvinopa mari.
Amai madzuwa vanoti kune gwaro rakaparurwa nemusi wechipiri nemadzimai anobva kumapato akasiyana siyana vachitsigirana kuti upenyu hwemadzimai husimudzirwe.
Tikasapinda muutungamiriri tichipawo mazano tichipawo zvinodiwa nemadzimai mudzimai haabudirire.
Zimbabwe iri kurakidza chido chokusimudzira kodzero dzemadzimai kubudikidza nekusaina kwayakaita zvibvumirano zvayakasaina zvinosanganisira zvinobata vanhukadzi pasi rose. Dingindira gore rino rakanangana nekutarisa nzira dzekushandura upenyu hwevanhukadzi kuitira kuti vakwanise kuzviwanirawo chovuviri. Gore rino mhembero yeInternational Women's Day chaitirwa paRweruchena Business Center kuNkai mudunhu reMatabeleland North. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Apo makakatanwa ari kuenderera mberi mubato reMDCT pakati pevamwe vakuru vebato iri, dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kukurudzira kubatana. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vasamukele Khadeve inyanzvi mumitauro uye vanoshandawo neChris Hani Institute kuSouth Africa. VaHadeve vanoti kubatsanurana kuchishandiswa marudzi idambudziko ragara riripo pasi pose, uye muAfrica dambudziko iri rinoramba riripo nekuda kwekuti marudzi akasiyana siyana akabatanidzwa pamwe chete kuve munyika dzakasiyana siyana dzakavepo mushure mekurwisa utongi hwevapambe pfumi. VaHadeve vanoti vanhu vakatungamira mukuti nyika dzemuAfrica dziwane kuzvitonga vakadaisa namushakabvu Joshua Nkomo vainzwisisa dambudziko iri, ndosaka vaedza pose pavaigona napo kuti vanhu vasazvipatsanura kuchishandiswa marudzi.
Ndinogona kuti semunhu akashanda na the late President Tsvangirai, handina kushanda na Dr. Nkomo, asi ndaverenga bhuku ravo. Tinoziva kuti these are the two leaders both who sacrificed personally chinzvimbo zvokuti vaipinde panyanga ipapo vakati no for the unity of the country regardite se zvifure izvi. So those are the two to me icons.
Vakanangana nekurwisana kuri kuitika mubato reMDCT uko kunonzi nevamwe kwave kutora ruvara rwemarudzi. VaHadeve avo vanoti vakashanda namushakabvu vaMogen Tsvangirai pamwe namuzvare Tokozani Kupe nevamwe vakuru vakuru vebato iri vanoti vanorwadziwa zvikuru kuona kurwisana uku.
If all of them are true leaders, tirikutarisira kuti ngava rise and they address nyaya iyi because my perceptions kufungisira kwevanhu kuti nyaya yakuendera kudivire rekusarudzana nemarudzi. Even both of them, both sides should rise to show kuti this is not how things should go.
Mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti semaonero avo modzi yerusarura kuchishandiswa marudzi munyika yakasimwa apo vatungamiri vehondo yerusununguko vakabuda mubato rezapu vachinovamba bato rezanu mugore ra1963. Vanoti rusarura urwu rwakazonyanya kuwedzera panguva yeutongi hwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. VaMaposa vanoti kushandisa nyaya yerudzi mune zvematongerwo enyika itsika inoratidza kuve kumashuresa munyaya dzebudiriro, vachitiwo vanhu kunyanya vatungamiri vezvematongerwo enyika vanofanirwa kugara vachitaura pachena nezvekuipa kwerusarura rwakadai. Vanoti munyaya dzezvematongerwo enyika vanhu vanofanirwa kusarudzwa kuve vatungamiri nekuda kwezvavanoziva kana zvavanogona, kwete kuti ndeverudzi rupi.
Idambudziko riri kunyanya kukonzerwa ne yatinoti primitive thinking, avo vanofunga kuti kana munhu achibva from a certain and particular type ari nani kudarika mumwe.
VaMaposa vanoti vanhu vanofanirwa kudzidza pane zvakaitika muRwanda mugore ra1994 pakurwisana pakati pevanhu munyika iyi verudzi rwechihutu neverudzi rwechitutsi uko kwakaurayisa mazana nemazana ezviuru zvevanhu. MDCT muri kuitwa makakatano ekuti ndiani otungamira bato iri mushure mekufa kwevaive mutungamiri webato iri vatsvangirai, uye makakatano aya ave kukonzera mhirizhonga pakati pevatsigiri vavaNelson Chamisa nevamuzvare Kupe. VaChamisa vanoti ndiwo mutungamiri webato iri mushure mekudomwa neNational Council yebato iri, asi muzvare Kupe vanoti zvakaitwa izvi hazvizi pamutemo uye ndivo vakafanira kubata chigaro chemutungamiri webato sezvo varivo vakasarudzwa semutevedzeri wavatsvangirai pakongresi yakaitwa mugore ra2014. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
sezo nguwa edi apera argeti mbotari samsore inoazwakare. Vamunanga gwavo yambira vamugabe kuti vasapinde munyadzi zvematongerwo enyika vachikonzera kusagadzikana munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Toksiya mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.